Ndine urombo zvokwadi tinorwadziwa naMr. Condi Mhlanga, poet and drama, arts and culture, vakanga vane mukurumbira muBulawayo, vakadzidzisa ruzhinji zvearts munyika mose, tarasikirwa taita vende guru. Ndivo chamangwiza pamutambo wearts padrama rakaita mukurumbira rinonzi Amakorokoza. Vanovigwa mangwana kuBulawayo kuLupane.
Tanzwawo vamwe vazhinji varimowo mune zvemitambo nemadrama nekudetemba ikoku, vachiti vari kubatana murwendo rwekuenda kuLupane mangwana pachachengetwa vaMhlanga. Muri kukwanisawo here kufamba nevamwe muchange muriko here vamauchi?
Takundikana zvedu, asi tinoti zororai murugare. Zimbabwe yarasikirwa. Ivende iri Amakos Theatre ndivo vanga vari chamangwiza chacho. Vana vedu vadiki tiri kurwadziwa navo kuti vanga vaifanira kupinda nomumavoko avo, asi nokuda kwekutonga kwaMwari.
Mashoko enyu amungapavo ruzhinji rweZimbabwe pamusoro pekushaya kwavaKonde Mhlanga muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Zvaramba. Asi tinongoti kuvana vadiki, rambai makashinga, teverai nhoroondo yava Mr. Condi mugonzwisisa kuti zvakafamba sei kuti vave pamuri kuti mugovavo vanoita nezvemaarts pane ramangwana. Murudo, asi tarwadziwa.